Bashara nevatorwe naumushure memusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda weZanu PF munyora anoona nezvemari uye vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZanu PF vaPatrick Chinamasa vati bato ravo harisi kufara nekupwanyurwa kuri kuitwa vanhu dzimba dzavo mushure mekunge dzimba idzi dzavakwa zvisiri pamutemo vati nekuda kwekuti vanhu vanofanira kugara mudzimba dzavo vasina kubatira hura mumaoko bato ravo raona zvakakodzera kuti rumbe komiti ichange ichiongorora kuti vanhu havasi kugariswa munzvimbo dzisingabvumirwe here uye komiti iyi ichange ichitungamirirwa navaobert mpofu mashoko avachinamasa aya atsinhirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi avo vati komiti iyi ichange ichisanganisira gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel garwe gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo pamwe nemakurukota anoona nezvinoitika mumatunhu zvichienderana nekuti idunhu ripi rinenge riine dambudziko
komiti yebasa rayo ichange riri rokuongorora kuti ngatiregei kuita tsika yokuti tinotarisa vanhu vachivaka panzvimbo dzakakodzera kuti dzivakwe tomirira makore matatu mana dzimba dzavakwa tozouya topasa zvinhu zvinenge zvisina kunaka hazisi zvinhu zvinotenderwa nemusangano nokuti sokudziva kwamunoita musangano wakataura kuti hauchatenderi hautenderi kupuswa kwedzimba dzinenge dzakavatirwa munhu hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo saka komiti basa rayo nderekuona kuti pasati pavakwa panenge potanga kuita zvinhu zvinenge zvichida kuitwa zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuvaka mungava mumatoro mumapani kana mujinga memugwagwa kana pasi pemagetsi kana kuti panzvimbo dzisakatenderwa kuti dzinge dzichivakwa vanoudziwa nenguva yekukasira pasingatori nguva yakareba vanhu vaya vavaka vozoya vopuswa zvinhu zvine zvisina kunaka uyezve zvaonekwa kuti ministry yelocal government and public works neministry of national housing and social amenities nemaprovincial ministers neministry of justice vanoshanda vose vanofanira kuramba vachishanda vose nokudyidzana panyaya yekugadzirisa kugoyiwa kwamatunhu munyaya dzehousing nenyaya dzedevelopment kuti pasazoita sekunge pane mukarirano pakati pauka pasazoita sekunge hapane kakusanzwisana kanenge karipo dho zvakanakira komiti kuti inge iri yokuti vange vachisheya mazano kuti vofamba sei kuti pasazoita matambudziko kumberi
asi mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford slash wayo vati zvaitwa nezanu pf izvi zvinoratidza kuti bato iri rave kuda kupindira mafambisirwo anoitwa basa nemakanzuru vachiti makanzuro anofanira kushanda akazvimirira
nyika inofanira kunge yakuita zvedevolution kupa masimba kumaprovinces kumadistricts kuti vaite madecisions maringe nebudiriro nekuti vanhu vogara sei vanhu vorarama sei kunzvimbo kwavari nyaya dzezveupfumi dziri kunzvimbo kwavo dzofambiswa sei kuti nyika yavo kana kuti nzvimbo yavo ibudirire zvakanaka ndo zvatinofanira kunge takuita nekuti ndozvotaura bumbiro remutemo izvo kuti masimba anounganidzwa panzvimbo imwe chete zvinonyakukonzereswa kana muchinyanyisoongorora kuti Zanu PF yakaruza maelections kumatowns kwakawanda Zanu PF yakarambwa nevanhu kumalocal authorities kwakawanda nekuti vanoziva kuti Zanu PF ibato risina zvido zvevanhu pamwoyo saka izvi zvekuda kukwana kuzvikwanisa-kwanisa zvisina tsarukano zvisiri pamutemo zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvisingafambisi basa zvakanaka izvozvi mvonga mupopoti yatiri kuona munomo munyika demolitions zvese zvakawanda malady barons zvese zvinhu zvakakriatwa nezanu pf nenyaya yekuti zanu pf inoda kuramba yakabatirira masimba isikapi masimba iwavo kana mvumo idzodzo dzokuti zviitwe nevari palevhel yacho iyo kumaprovinces nekumadistricts basa rifambe zvakanaka kakomiti kavo kavaisaka hakana kana tsarukano
vachinamasa vakurudzira kuti mapurisa asunge vose vari kuita tyoronyera vachitengesa masendi zvisiri pamutemo vachishandisa zita rezanu pf kusanganisira nhengo yeboka revechidiki mubato ravo varoja pote avo vakatengesera vanhu masendi kumelford vanhu avo vakazopwanyirwa masendi avo vachinamasa vati hurumende haifanire kumirira kuti vanhu vavake pasingabvumidzwe yozopwanyira vanhu dzimba dzavo mushure mekurasikirwa nemari yavo vachivaka dzimba idzi vachinamasa vati vose vakapwanyirwa dzimba dzavo kumelford vachaonekwa kuti voitwa sei vachishanda pamwe chete nekanzuro yegoromonzi vatiwo avo vakavaka munzvimbo dzine varidzi vadzo dzisiri dzehurumende vanofanira kuripa varidzi venzvimbo idzi hurumende kuburikidza nebazi rezvematunhu nemakanzuru yowana kugadzirisa mapepa kuti nzvimbo idzi dzinge dzichicherechedzwa pamutemo vachinamasa vati vaudza vagarwe kuti bazi ravo harikwanise kuita kuti vanhu vagere munzvimbo dzina mapepa vawane mapepa kana vasiri kushanda nebazi rinoona nezvematunhu
kanzuro izvayakaita zvazvisina kudini kushata. Because uyu munhu anga ari kuita defy court council. Who are the owners of the land? I must also say here, Goromotsi Rural District Council we have established are the owners of Nelford Farm. They were given to it by the Ministry of Local Government way back many years ago. So they were the owners. But uyu toto uyu akandoenda land isiri yake haana kana nepepa kana nerimwe wototanga kutotengesa land iyo. So zvakaitwa nekanzu ini ndiona zvazvisina kushata kuti asto wastope yani poti. But wazotaurwa kuti aiwa musaputse humba dzawakwa dzakanaka kudari ungadai wakaregerwa.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nezvivakwa zvavo kusanganisira dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo pachirongwa chiri kuitwa nehurumende chekupwanywa zvivakwa ichiti iri kuchenesa nyika. Musangano uyu wapindwawo navaJulai Moyo, munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF Obert Mpofu, vaGarwe, amai Sembiso Nyoni, avo vanoona nezvemabhizimusi madiki, dzimwe nhengo dzepolitibhiro yeZanu PF dzinosanganisira vaSidney Sekeramai navaDavid Parirenyatwa, pamwe negurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland East, amai Apolonia Munzverengi uye vekanzuru yeGoromonzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.